manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu ndira 29, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kande miri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCovid-19 ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi.
It is in light of this that His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe and Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces, Comrade Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, has decided to extend the level 4 national lockdown by another 2 weeks.
Zimbabwe inowedzera kuvharwa kwenyika kusvika musi wa15 kukadzi senzira yekumisa kupararira kweCovid-19.
Nawi haisi kugadzirisa atingati maeconomic and social issues. Iye zvinezvi tinoziva kuti ruzhinji rweZimbabwe runorarama nekutengesa. Vashoma vanhu vakabayirwa zvitupa. Asi hurumende hatisi kuona atanhu avari kutora ekuedza kubetsera vaya vasisakwanise kuenda kumabasa. Vaya vasisakwanise kunotengesa.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti nyaya yelockdown haisi kugadzirisa matambudziko ezveupfumi nemagariro akatarisana neveruzhinji. Transparency International inoti Zimbabwe iri kuramba iri pakati penyika dziri kutadza kurwisa uori muhurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vazivisa nhasi kuti National Lockdown Level 4 icharamba iriko kusvika musi wa15 kukadzi. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi apo vawedzera mazuva enational lockdown iyo ine chinangwa chekudzivirira kupararira kwecovid-19 vachiwenga vati hurumende iri kuramba ichivheneka vanhu sezvo pave neimwe mhando yeutachiwana hwedenda iri hunopararira nekukasika. Vatiwo pativo neurongwa hwekutenga mishonga yekudzivirira denda iri uye veruzhinji vachaziviswa nezveurongwa uhu.
Government will soon be bringing in vaccines against COVID.
Munguva shoma iri kutevera hurumende ichange yave kuunza mavaccines eCovid-19 uye hurongwa hwekuti vanhu vachapiwa mishonga iyi sei huri kugadzirwa. Vanhu vachaziviswa zvese pamusoro penyaya.
Government strategy is being finalized. The nation will be kept informed on all these developments.
Vachiwenga vatiwo lockdown iri kushanda vachiti kubvira payakatanga uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 hwadzikira uye uwandu hwevanhu vari kupora kubva kudenda iri hwakwira kubva pazvikamu makumi mashanu nezvina kusvika pazvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana. Vati nekuda kweizvozvo hurumende yaona zvakakodzera kuwedzera mazuva elockdown kusvika musi wa15 kukadzi.
It is in light of this that His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe.
Nekuda kwaizvozvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaona zvakakodzera kuwedzera mazuva enational lockdown kusvika musi wa15 kukadzi.
The level 4 national lockdown by another 2 weeks.
Mapurisa anoti ari kusunga zviuru nezviuru zvevanhu pazuva vanenge vaonekwa vachityora mitemo yelockdown. Hurumende yakatozivisa kuti vashando vayo vari pasi pezvikamu gumi kubva muzana ndivo chete vari kubvumidzwa kuenda kubasa senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19 iyo yauraya vanhu vanodarika chiuru nezana nemakumi matanhatu kana kuti 1160. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu makumi matatu nevasere vakafa nechirwere checovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pachiuru nezana rine makumi matanhatu kana kuti 1160. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose hwakasvika pazviuru makumi matatu nezviviri zvine mazana matanhatu nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 32,646 mushure mekuwanikwa kwevamwe vanhu mazana matatu nemakumi mana nevaviri vaine chirwere ichi nezuro wakare. Uwandu hwevanhu vapona kubva kucovid-19 munyika hwakasvikawo pazviuru makumi maviri nezvina zvine mazana mana negumi nevapfumbamwe. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitai Rusike vanoti nyaya yelockdown haisi kugadzirisa matambudziko ezveupfumi nemagariro akatarisana neveruzhinji. Vanotiwo hurumende inofanirwa kukaka matende ekuisa vanhu vanenge vachifanirwa kumbotsauka kubva kumhuri dzavo kana vachinge vabatwa vaine chirwere kana kuti self-isolation kuitira kurerutsira mhuri dzinogara muimba imwe chete dzakawanda. Panhau yedzidziso, varusike vanotiwo hurumende inofanirwa kusimbisa nyaya yedzidziso pamusoro pecovid-19 sezvayakaita pachirwere cheHIV/AIDS kuitira kuti veruzhinji vakwanise kunzwisisa udzamu hwedenda iri. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isusu tikuramba tichiti kuhurumende, nhau yedzidziso taitanga tichidzidzawo chimwe chete kubva munguva yedenda reHIV neAIDS riya, rekuti chero nepapi nepapi pawaisvika waingonzwa nhau yengeri yedzidziso yechirwere cheHIV and AIDS. Pari zvino zvinyaya yedzidziso ichiri pasi zvakanyanyisa. Toyawo zvekare hondo huru yatinayo ndeye kuzvipatara zvedu zvinoshandiswa nevazhinji. Tiri kuona kuti mabhedhi ekuti munhu akarwara zviya kuti akwanise kuwana mubhedha, kungave kuparire nyatwa, kungave kune zvimwe zvipatara izvozvo zvakagadzirirwa kubatsira vanhu vecovid-19, tikuona veruzhinji varombo vari kusangana nedambudziko guru. Toonawo zvekare zvipatara zvemapuraivhiti ndokuri kuwanika mabhedzi asi vazhinji havakwanise kunge vachiita sekubhadhara mari dzekumapuraivhiti ikoko.
Ko, panyaya yeself-isolation varusike yekuti munhu anenge afungidzirwa kunzi angadai aine covid-19 anga achizvigarira ari pake ega, munoona ichibudirira here tichiona magariro anoita vanhu mumisha inogara veruzhinji?
Tine hondo huru takatarisana nenyaya yatinoti self-isolation. Iye zvinoizvi taane vanhu vakawanda vari kurwara. Vanhu ivava dzimwe nguva vanogara kunge vachigara mumahosteri, vamwe vanogona kunge vachigara mumafurats, vamwe vanogara kunge vachigara pekuroja pakamanikidzika. Saka zvinotiomei kuti titi kune vanhu ivavo vaite self-isolate apo vachishandisa chimbuzi chimwe chete pamba ipapo, vachishandisa kicheni imwe chete pamba ipapo. Saka tanga tichiti kuhurumende dai zvaigona, hurumende yaisawo matende aya ekuitira kuti vane mhuri dzedza dzinogara pakamanikidzika vakaita mumwedzo wavo abatwa nechirwere ichi, munhu iyeye anofanira kunge achikwanisa kuiswa pakasununguka self-isolation kana mutemporary tent iyoyo, kuitira kuti tisarambe tichiita dambudziko rekuzadzana mumba kana kuti mumhuri.
Ko, panyaya yelockdown varusike munoti?
Nhau iyi haisi kugadzirisa, atingati maeconomic and social issues. Iye zvinoizvi tinoziva kuti ruzhinji rwezimbabwe runorarama nekutengesa, vashoma vanhu vakabayirwa zvitupa, asi hurumende hatisi kuona atanho avari kutora ekuedza kubetsera vaya vasisakwanise kuenda kumabasa, vaya vasisakwanise kunotengesa. Vangave vari vanhu vanokwanisa kunge vachipihwawo dzingave dziri mari dzekuti vabetserekane, vakwanise kubhadhara renti, vakwanise kutenga chikafu, kana kuti vanogona kunge vachipihwawo chiri chikafu chaicho kubva kuhurumende, asi hatisi kuona izvozvo zviri kuitika.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7. Zimbabwe Lawyers for Human Rights ranyorera tsamba kuhurumende richiti inofanirwa kuburisa pachena urongwa hwekutenga mishonga yenhomba yekudzivirira COVID-19 pamwe nekuti urongwa hwekubaya vanhu huchafambiswa sei. Godwin Manguzha anotipa nyaya iyi.
Mugwaro rayo kugurukota rezveutano zvakare vari vakafanira kubata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga. Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti COVID-19 iri kubata nekuuraya vanhu vakawanda, asi veruzhinji havana ruzivo pamusoro peurongwa hwehurumende hwekutenga mishonga yekudzivirira vanhu kuti vasabatwa nedenda iri. Mutauriri wesangano iri vakumbirai mafunda vati hapana ruzivo rwekuti kunyange mishonga iyi ichinge yavepo, hapana urongwa hwekuti vanhu vachawana mishonga iyi sei. Vati nekuda kwaizvozvo vanyorera kuhurumende vakamirira veruzhinji kuti ibude pachena pamusoro penyaya iyi.
Takumbira hurumende kuti inge ichibuditsa kana kutipawo information yake maererano nekufambiswa kuchaitwa mushonga kana vaccine yecoronavirus, kuti wachautenga sei, wachazoudistributa sei, wachaupa sei kuvana weZimbabwe.
Vamafunda vati vaita chikumbiro ichi vakamirira veruzhinji uye vachitevedza bumbiro remutemo yenyika. Vati vari kupa hurumende kusvika musi wa3 kukadzi kuti ivape ruzivo rwese rwavari kuda, vachiti kana ikatadza kuita izvi vachatora mamwe matano ekuti izvi zviitwe.
Asi pari kuti tanyimwa kana kuti hurumende yafungayo kusada kutipindura kana kuda kusada kuteerera zvatataura, wagweta yeZimbabwe Lawyers for Human Rights munovaziva kuti hapererwi panyaya yestrategy, hambopererwi. And takamirira vana veZimbabwe, tichawana mamwe maactions atinogona kuita kuti tiite enforce mafundamental rights atataura aya ari mubumbiro remutemo, access to information, nyaya dzeaccountability dzinodiwa.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kudivi rebazi rezveutano pagwaro ranyorwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights, asi vachizivisa veruzhinji nezvekuwedzerwa kwemazuva elockdown, vachiwenga vati Zimbabwe ine urongwa hwekutenga mishonga yekudzivirira denda iri uye veruzhinji vachaziviswa nezveurongwa uhu. Apo Zimbabwe iri kuronga kuti yoshandisa mishonga ipi pakudzivirira COVID-19, dzimwe nyika dzemuAfrica dzakaita seMorocco, Egypt, Seychelles neGuinea dzakatotanga kubaya vanhu vadzo mushonga wenhumba yekudzivirira COVID-19. South Africa ichatanga kubaya vanhu vayo mwedzi unouya, sezvo iri kutanga kuwana mishonga iyi nemusi wemuvhuro unouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanhu vashanu vanofungidzirwa kuti vakafa mushure mekudhirikirwa vari pasi pemugodhi weElvington Mine kuChegutu neZiro Mambakwedza. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vashanu ava ndivo vanonzi vari kuzivikanwa kuti vainge vari pasi pemugodhi pawakadhirika, asi zvinonzi panogona kunge paine vamwe vanhu vavakange vainavo. Vanhu ava vanonzi vanopinda mumugodhi uyu nguva dzemanheru vachida kuchera usiku hwose, vozobuda Mambakwedza sezvo vachichera zvisiri pamutemo. Hatina kukwanisa kubata vakuru vemugodhi uyu veZimbabwe Mining Development Corporation kana kuti ZMDC, asi gurukota reMashonaland West amai Mary Moliswa Chikoka vavhuma kuti pane vanhu vakadhirikirwa nemugodhi kuChegutu neZuro.
Parishino paitika tsaona yemining kuElvington kwekuti izvo artisanal miners edu vatrepwa makare apo pavanga vachitsvaga goridhe.
Amai Muliswa Chikoka vayambira makorokoza kuti vachere nzvimbo dzinobvumirwa uye kuti vachere nzvimbo dzisina njodzi zvikuru sei nguva ino yekunaya.
Tongokumbira kuti izvo artisanal miners itai muchitarisa kuti pamuri kuenda pakatenderwa here, uyezve kana tichiita nyaya yedu yekuchera ngaticherei panenge pari safe, kuitira kuti izvo tichengetedze upenyu hwevanhu, ivo upenyu hwavo nemhuri dzavo dzavanenge vachishandira.
Mumwe mushandi asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anobvumawo kuti pane vanhu vakadhirikirwa asi havasi vashandi veElvington Mine, achiti mumwe wavo awanikwa akafa nhasi mangwanani. Mushandu uyu anoti mugodhi uyu pamwe nemimwe yakati wandei wanga watengwa ndamuzvina bhizinisi vakudata grei.
But still zviri kunzi one was found dead and also mamainza yanga atengwa ndata grei sometime last year, but still vanga vasiri kukwanisa kubata vashandu zvakanaka, which I think might have led to the entrance of these illegal gold panners.
Studio 7 aenda kukwanisa kunzwa divi ravatagirei sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vati hapana zvavangataure pari zvino. Asi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaniki mangwana vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti munhu mumwe chete awanikwa nhasi ari mupenyu asi gumbo rake rakatsikirirwa. Nyaya dzevanhu vari kudhirikirwa dziri kuwanda munyika zvichitevera kudhirikirwa kwevamwe vanhu vanodarika 15 pamugodhi weRun Mine kuBindura mwedzi mishoma yapfuura. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakabvisa gwara rainge ratarwa navaDonald Trump munyaya dzeutano, kusanganisira nyaya yekurambidza kubvisa pamuviri muAmerica kana wokunze kweAmerica. Makiriniki nezvipatara pasi rose izvo zvinobatsira madzimai neruzivo pamusoro peutano munyaya dzekubereka mhuri zvavakukwanisa kupa ruzivo pamusoro pekubvisa nhumbu nenzira isingaise munhu panjodzi, uye zvisingatye kunyimwa rubatsiro rwemari inobva kuAmerica sezvanga zvichiitika pasi pavaTrump. Nezuro vaBiden vakasaina mutemo unoita kuti madzimai anoda kubvisa pamuviri akwanise kuita izvi nyore nyore, mungave muAmerica kanawo pasi rose. Vakabvisawo mutemo weMexico City Policy, uyo unozivikanwa zvakare nerekuti Global Gag Rule. Mutemo uyu wakadzikwa muna 1984 uye uchitsigirwa nevatungamiri venyika vanobva kuRepublican Party kubva munguva yamushakabvu Ronald Reagan. Mutemo uyu wanga uchirambidza hurumende yeAmerica kupa masangano akazvimirira mari yekushandisa muzvirongwa zvinobatsira madzimai kubvisa pamuviri, kupa dzidziso uye kurwisa mitemo inorambidza kubviswa kwepamuviri pasi rose. Vatungamiri veAmerica vakabva kubato reDemocratic Party kusanganisira vaBill Clinton vaBarack Obama vakabvisawo mutemo uyu munguva dzavo vachiti unodzvanyirira kodzero dzemadzimai pasi rose kuti awane zvinoakoshera muutano hwevanhukadzi. Asi mutemo uyu waidzoserwa zvakare pose paipinda mutungamiri anobva kubato reRepublican Party. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chevarwisi veTaliban muAfghanistan chinoti chibvumirano chacho neAmerica chakaitwa muna kukadzi 2020 chinopa mauto emuAmerica akapamba Afghanistan kuti abude munyika iyi murunyararo. Chikwata ichi chazivisa nhasi kuti chinoda kuti kuongororwe. Kuongororwa kuri kuitwa chibvumirano ichi nemutungamiri weAmerica mutsva vaJoe Biden kusavhiringa kubuda kwemauto emuAmerica muAfghanistan. Mutevedzeri wemukuru wechikwata cheTaliban munyaya dzekutaurirana Sheikh Muhammad Abbas Stankize ataura mashoko aya apa ari kushanyira Moscow, uko chikwata chake chichasangana nevakuru vakuru vemuRussia. Mazana nemazana evechidiki muIndia uye vakadzidza semumwe wavo Manveer Singh vari kuratidzira mumugwagwa mukuru muguta reNew Delhi vachiti vanoda kuti mitemo mitsva mitatu inobata varimi ibviswe. Singh uyo ane makore 20 ane zvidzidzo zvepamusoro zveinformation technology uye akapedzisira aita murimi mushure mekushaya basa kwemakore akawanda. Mhirizhonga yakonzerwa nemazana nemazana yevarimi vapinda migwagwa zvechisimba muNew Delhi iri kutyora mitemo pasi penhoroondo yeRed Fort, uye kuratidzira kwaitika nhasi kuri kusimudza mibvunzo yakawanda pane remangwana munyika iyi munyaya dzekuratidzira. Zimbabwe iri kuramba iri pasi zvichienzaniswa nedzimwe nyika munyaya yekurwisa uori mumapazi ehurumende. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaparurwa nemusi wechina neTransparency International iyo inoratidza uori mumapazi edzihurumende kana kuti Corruption Perception Index CPI inoratidza kuti mugore rapera ra2020 Zimbabwe haina kumboedza kurwisa uori sezvo yakadzikira nezvibodzwa zvakafanana nezvegore ra2019. Chipangamazano muTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu vanoti pachiyero cheCPI vanowana zero vanenge vaine uori hwakanyanya uye vanenge vaine zana ndivo vanenge vakachena. Vachikumbu vanoti Zimbabwe yakaona zvibodzwa 20 nezvina kubva muzana izvo zvakawanikwa gore rapera. Izvi zvakaita kuti Zimbabwe ive panhamba 157 kubva panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa.
Saka senyika isusu taona tichiwana chibodzwa kana kuti chiyero chenhamba 24 20 nemana kubva muzana kana 24 out of 100. Izvi zvinhu zvinoshungurudza zvakanyanya senyika, kunyanya isu sebazi rinoshanda nekudzivirirwa kweuori munyika. Tinoona kuti nyika haina kana kuimprova kana kuti haina kuita zviri nani, nekuti ndizvozve chibodzwa tataive nacho mugore ra2019.
Vachikumbu vanotiwo tsvagiridzo yeTransparency International iyi yakabudisawo pachena kuti nyika dzisina uori hwakanyanya dziri kurwisa denda recovid-19 zviri nani zvichienzaniswa nenyika dzine uori hwakanyanya.
Nyika dzinenge dzisina uori hwakanyanya dzinoonekwa idzo dzichikwanisa kupa vanhu kodzero yekuwana utano hwakanaka zvinoenderana nemaconstitution enyika idzodzo. Ndobva zvaonekwa zvakare kuti dzimwe nyika dzinenge dzisina kuita zvakanaka seZimbabwe sezvatinoona zvanzi dzinenge dzichitatarika zvakanyanya kuti dzipe vanhu utano hwakakwana, kusanganisira zvakare kudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19.
Vachikumbu vanotiwo zviri pachena kuti denda recovid-19 harisi dambudziko reutano chete asi kuti dambudziko rinoratidza mamiriro enyika munyaya dzezveupfumi, vachiti zvinobuda pachena kuchitariswa kusashandiswa nemazvo kwemari dzaifanirwa kubatsira mukurwisa chirwere checovid-19. Transparency International Zimbabwe yatiwo zvakabuda izvi zvinokanganisa kuuya kwevemabhizimusi vekunze kuzotanga mabhizinesi muZimbabwe. Vachikumbu vanoti sesangano vanoona sekuti mitemo ine chekuita nekurwiswa kweuori haisi kushandiswa zvakakwana.
Saka isusu seTransparency International Zimbabwe tinoona zvakare kuti dambudziko rinoitika munyika muno rekuti vanhu vanosungwa nenhau dzeuori asi nyaya dzavo hapana kwadzinosvika kumatare edzimhosva. Nyaya zhinji dzinongonzi dziri kumatare edzimhosva ivo vanhu vacho vachingoonekwa vachifamba munyika. Saka taakuona kuti corruption yatova culture uye patori neincentive yekuti umwe munhu akaita corruption anokwanisa kuva rich kana kuti anopfuma. Hurumende igomutora gomuendesa kumatare edzimhosva asi havatore zvinhu zvinenge zvichinzi akaba kana zvinotora nguva kuti zvinhu zvakadaro izvozvo zviitike.
Mukuru wesangano rakazvimirira rinorwisa uori reYouth Forum Zimbabwe vaAshton Bumira vatiwo tsvakurudzo iyi inoradza pachena kuti hurumende yeZimbabwe haina hanya nekuderedza uori.
Ongoratidza pachena kuti hurumende yedu haina hanya nekuderedza uori. Inongoreva kuti hurumende yedu inongowandira mukutaura chete asi pamabasa haina zvairi kuita kuderedza uori. Zvazvinoreva kuupfumi hweZimbabwe ndezvekuti hakuna kana ani nani zvake angauya achibva kunze uko achida kuisa mari yake munyika muno, nekuti zviri pachena kuti uori uhwo hwakazara muhurumende huri kuitwa nevakuru.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende maonero ayo eongororo idzi, asi mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogarotaura nezvedonzvo rehurumende yavo rekurwisa huori. Vachitaura padande mudande nezuro nezvetsvagiridzo iyi, mutauriri wekomishini inobata nyaya dzehuori, Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC, vaJohn Makamure, vakati vari kutambira tsvakurudzo iyi. Vamakamure vakati tsvakurudzo dzose dzine chekuita nezvehuori dzinokosheswa nekomishini yavo, vachiti dzinobatsira mukurwisa huori. ZAC inotiwo yakagadzirisa hwaro hwekurwisa huori munyika. CPI yegore ra2020 inoratidza kuti Denmark neNew Zealand ndizo nyika dzakawana zvibodzwa zvepamusoro-soro makumi masere nezvisere kubva muzana. Nyika dzakawana zvibodzwa zvepasi-pasi nyika dzemuAfrica dzinoti Somalia neSouth Sudan, idzo dzakawana zvibodzwa 12 kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa zvinoreva kuwedzerwa kwenational lockdown level 4.
Vanhu vakawanda vasi serious, zvitsai nekama kunge billiard. Tazi ndinogara ndiri serious, tazi ndinogara ndichigaira maprivious. Tazi munenyaya ziri deep, tazi takutevera mwari kwito neship. Tazi boys rangu don't sleep, tazi togara tichingo kanda mashini.
You only get one time, hakuna two times, so make it count. One chance, one try, usa deep piece up. We go out.
Change they like how I'm dressing. Hembe ndaka change. I be representing ghetto nema city. Kana mukadaro makubaisa. Kutengesa masini ndichi price. You put me in a song, look nicer. You put me in a studio, ne team, ne my baby then. You already know kutu kuspaisa. Faro, kukurira munamo so I gotta flex. So I sell I'm a stick, so I pana checks. Hali tambe tsoro ndu kutamba chess. Chirora yivenga va kutamba chess.
You only get one time, hakuna two times, so make it count. Yeah, yeah, yeah. One chance, one try, to set the piece up.
Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inowedzera kuvharwa kwenyika kusvika musi wa15 kukadzi senzira yekumisa kupararira kwecovid-19. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti nyaya yelockdown haisi kugadzirisa matambudziko ezveupfumi nemagariro akatarisana neveruzhinji. Transparency International inoti Zimbabwe iri kuramba iri pakati penyika dziri kutadza kurwisa huori muhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@vovnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti musakanganwa kugara muchigeza maoko enyu nguva dzose uye kupfeka mamask nguva dzose kana mabuda mudzimba dzenyu.
Sokuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 29 kuZibandlela 2021. Usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lesikubonayo yikuthi uhulumende uyavimbela abantu kuphela nge-lockdown athi akungayiwa ndawo hlalani ezindlini athi yikho kuzasusa igciwane. Lokho ngeke kulivimbe igciwane. Kudingeka ukuthi nxa kule lockdown kube lokunye uhulumende akwenzayo okuza kwenza ukuthi igciwane lingaphephetheki ligcwale ilizwe lonke.
Uhulumende namhla uqheliswe ngamaviki amabili isikhathi sokuvalwa kwelizwe. Emizameni yokwenqabela ukumemetheka we-COVID-19.
Isimo ekusileni kulomsebenzi isibhedlela lesana sikhulu njalo sakhwa ukuthi sikhangele abantu abalemkhuhlane engasiyo COVID-19. Ngakho ke kumele kube lemduli eyakhwayo edilizwayo ukuthi abantu bayenelise ukuthi bakhangele umongi i-COVID-19. Yumsebenzi wenzakalayo ekusileni okwakathesi.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezincedisana lohulumende ukumelana le-COVID-19 elizweni bathi sebefike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okwamukelwa kwezigulane ze-COVID-19 esibhedlela se-Ekusileni koBulawayo. Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo uVusa Mangena odume ngokuthi ngu-V Music ecula ekoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende namhla uqhelise ngamaviki amabili isikhathi sokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wazise ukuthi uhulumende ubone kufanele ukuthi ilizwe liqhubeke livaliwe kuze kuyefika mhla ka-15 ngenyanga ezayo ngoba umkhuhlane le ulokhu umemetheka. Lanxa bebaningi abantu abatholakala bele coronavirus lababulawa i-COVID-19 kulezi nsuku, umnumzana Chiwenga uthe ukuvalwa kwelizwe okuqala mhla ka-5 kulinyanga sokwenze umomo waba nganeno. Wengeze wathi kulengozi yokuthi kungabe sokulomkhakha we-COVID-19 omutsha elizweni. Ngokunjalo uthe ingcwethi zikahulumende ziphakathi kokuphenya lolu daba. Inani lasebebulawe ngumkhuhlane lo kuleli lona likhwelelaya kunkulungwane elikhulu lamachumi ayisithupha 1160 izolo ngemva kokubhubha kwabantu abangamachumi phose amane i-38 abatholakale belomkhuhlane lo izolo njalo bangamakhulu amathathu alamachumi amane lambili i-342. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe bele coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu 32,646. Untungameli Nkoma we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokuqheliswa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Yona i-lockdown vele bekukhangelela ukuthi izaqhubeka isiya phambili, kodwa esikutshoyo ukuthi kayingabile evimbela abantu ukuthi babe lempilo, kayivumele ukuthi imisebenzi enye ethile yenziwe, amankampani amanye amancane akwazi ukuya asebenza abantu bakwazi ukondla abantwana. Ingabe i-lockdown yamapholisi emgwaqweni lamasosha etshaya abantu lama-roadblock kuvinjelwa abantu, kodwa ibe yile yokuthi ekhokhelelwa ngabezempilo, ekhokhelelwa yisayensi, ekwazi ukusebenzisa ithuba le-lockdown ukulwisa igciwane. Kodwa esikubonayo yikuthi uhulumende uyavimbela abantu kuphela nge-lockdown, athi akungayiwa ndawo, hlalani ezindlini, athi yikho kuzasusa igciwane. Lokho ngeke kulivimbe igciwane. Kudingeka ukuthi nxa kule-lockdown kube lokunye uhulumende akwenzayo okuza kwenza ukuthi igciwane lingabhebhetheki ligcwale ilizwe lonke. Lokhu akwenzayo akungeke kusebenze.
Uchiwenga uthi uhulumende uphakathi kokudingisisa ukuthi kungaba sokuleminye imikhakha ye-coronavirus eZimbabwe na, ngoba sibone kwele South Africa kusiba lomkhakha omutsha, sibone kwele Ngilandi lakho kusiba lomkhakha omutsha. Ngokubona kwakho ingaba isikhona yini eminye imikhakha kayalo mkhuhlane eZimbabwe?
Yebo, umkhakha lo ikakhulu ovela kwelase South Africa usukhona. Akula angiboni ukuthi singabe sicabangela ukuthi ungaba khona yini, ngoba nanku usufikile emazweni aphetsheya khonale. Kanti ke thina le South Africa ubudlelwane bethu njengomakhelwane kutsho ukuthi abantu bayangena labagulayo bagcwale indawo yonke baye emadolobheni lasemakhaya. Kutsho khona ukuthi likhona leli gciwane, kodwa ke igovernment yeZimbabwe kayila capacity, kayila ndlela zokuthi ilibone leli gciwane. Kudinga ukuthi kuze kwenziwe ngabanye. Lanxa kade belayo leyo capacity kabazihluphi ngakho, babonakala kabala ntshukuntshu, kabala kukhuthala kokwenza umsebenzi wokuvikela abantu. Ngabantu abadiniweyo nje abasebethemba ukuthi amasotsha lamapholisa yiwo azavimba igciwane, kanti kudingeka isayensi lolwazi olukhulu ukuthi livimbeleke leli gciwane lingagcwali indawo yonke.
Lowo ngumnumzana Efidlela Ncube wesihlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor. Abenhlanganiso ezizimeleyo zeMandebeleni ezincedisana lohulumende lekhansili yakoBulawayo ukumelana lokumemetheka kweCOVID-19 eZimbabwe bathi sebefike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okuthathwa kwezigulane zeCOVID-19 esibhedlela se-Ebusileni koBulawayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Isibhedlela se-Ekusileni sasivele singalungiselwanga ukwamukela izigulane ze-COVID-19, ngakho-ke lezi nhlanganiso zakubona kufanele ukuthi ziphathise ngokulungisiswa kwaso ukuze sisebenze ngalesi sikhathi ilizwe lilwisana legcikwane leli. Umgcini sihlalo we-IM4 Bulawayo Fighting COVID-19, umnumzana Busisa Moyo, uchasisa ngohlelo lwabo lwe-Ekusileni Hospital.
Silokhu siqhubeka phambili, kodwa asikafiki lapho esifisa ukufika khona ngenxa yokuthi u-IM4 Bulawayo ukhangele ukusekela izibhedlela mayelana ne-COVID-19. Besisekela njalo i-National Testing Lab esempilo. Isimo se-Ekusileni kulomsebenzi, isibhedlela lesana sikhulu njalo sakhwa ukuthi sikhangele abantu abalemkhuhlane engasiyo COVID-19. Ngakho ke kumele kube lemduli eyakhwayo edilizwayo ukuthi abantu bayenelise ukuthi bakhangele omongi i-COVID-19. Umsebenzi owenzakalayo e-Ekusileni okwakathesi sikhangele ukuthi ngamaviki alandelayo sizayenelisa sabancedisa ukuthi bathathe ama-patients awe-COVID-19.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi uhlangothi olwesibhedlela se-Thorngrove olwe-isolation ward soluqalile lalo ukusebenza.
Isibhedlela se-Thorngrove sile ward kumbe esikade siyibiza ngokuthi i-isolation ward ekhatshwane kwamanye ama-ward lapho sigcina khona abantu abale mkhuhlane esikwazi ukuthi i-chesha imemetheke, or very infectious conditions. Lanxa nje isibhedlela sonke sizaziwa njengokuthi i-infectious or isolation hospital. Leyi ward kusukela ngomnyaka odlileyo ibi sakhiwa kakutsha, kumbe ngithi bivuselelwa ngesilungu okuthiwa i-renovation, ilungiselela ke ukwelapha lokugcina laba bantu abalo umkhuhlane we-COVID-19. Ngoba sisazi ukuthi laba bantu indlela abagcinwa ngayo kayifanani leminye imikhuhlane njengabo-TB, labo-measles, indingindi, kumbe imkhuhlane yezihudo. Laba bantu nxa besesibhedlela into eqakatheke kakhulu kubo yilo umoya ohlobo lwe-oxygen. Bekufakwa leyo oxygen, piped oxygen. Ngolwesihlanu olwedlileyo mhla ka-22 leyo piped oxygen yaphela. Ngathi ukufakwa kwayo kwaphela. Kwasokusenza ukuthi mhla ka-23 ngomgqibelo sisuse ama-patients kuleyi wodi kabesivele siwagcinela khona amabili ayesesele esibhedlela, siwahangenise umbe ngithi siwafake kuleyo wodi sisebenza leyo isolation wodi. Yebo, kayikaphelisisi.
Okwamanje inhlanganiso eziningi ziphakathi kokuncedisana lohulumende ekumelaneni lokumemetheka kwe-COVID-19 ezibhedlela zonke zelizwe. Njalo koBulawayo iThornbrugh Hospital lokhu kwaqala ubhubhano lwe-COVID-19 ibisamukela izigulane izigcina kwamanye amawadi emizameni wenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM, 4930, 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Elebusana lithi lizaboleka imali kubhanga le World Bank ukuze lenelise ukuthenga amajekiseni wokuhlaba usapho lonke kwelebutswana. Kodwa kukacaci ukuthi yabo kuza abagoqela inkulungwane zabeZimbabwe bazathola lolu sizo na. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron khona le kwelebutswana.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwaLebotswana uthi ilizwe lakhe alifuni ukuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ngezigaba. Uthi bafuna ukuthi bahle bathenge amajekiseni ayenela usapho lonke lweBotswana.
We want to procure the most efficacious vaccine given our circumstances and the potential for success. And we will mobilize.
Sifuna ukuthenga umuthi wamajekiseni ozasisebenzela njalo ozaba lempumela. Silodumo kunhlelo zokuhlaba amajekiseni. Sifuna ukuhlaba wonke umuntu hathi abantu abalihlekana.
Does not hit a number needed to treat to provide protection.
Umbiko okhitshwe ngumongameli Masisi yena okade ehlanganele siphathamandla zebhanga le-World Bank e-ofisini yakhe kuyona livi uthi abeZimbabwe leBotswana bengelaqiniso ukuba bona bami ngaphi ngodaba lokuthola ijekiseni ye-COVID-19. Kule nkulungwane zabeZimbabwe abahlala abanye besebenza kuleBotswana kodwa abanye bengelancwadi ezibavumela ukuba selizweni leli. Umnumzana Mthabisi Ndlovu uthi uqakathekile ukuthi inhlelo zonke ziguqe labo ukuza ngoba bengatshiywa phandle akusoke kube lempumela enhle.
Mbona ngani kuyabonga science sense ukuthi i-vaccination iphiwa abantu balapha thina singayiphiwa ngoba siphila lapho. Kusho ukuthi phela omunye uyagcina esethelela omunye. So kungaba kuhle ukuthi wonke umuntu athole ukuze wonke umuntu avikeleke.
Kula inhlanganiso emela amalungelo abeZimbabwe kuleBotswana. Kodwa komakhelwane umnumzana Nqabutho Mabena ongumgcini sihlalo wabeZimbabwe kweSouth Africa uthi bona sebeqalisile ukukhulumisana lohulumende kamongameli Cyril Ramaphosa ukuthi abokuza abathole amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Thina ngapha kweSouth Africa sikhulumisana lebandla elibusayo lalabo elisebenzisana labo esingathi ngolwasemzi ngama-alliance partners. Namhla sithole indaba ezokuthi u-director we-Department of Health uthe yena abantu abaphuma kwamanye amazwe kabasoze bancitshwe i-vaccine nxa sekuqalile ukuthi abantu baphiwe.
Uvalo lokulabo abaseBotswana ngekho emthethweni belakho kuyeciwa luhlelo lokuhlatshwa ijekiseni. IBotswana ikhangele ukusungula lolu hlelo ngombimbitho. Amazwe alemnotho ephumelele yafana leCanada kanye leMelika kanye lamanyanga eNtshonalanga angconywe yinhlanganiso yabokuza i-International Organization for Migrants ngokuyelula isandla behlaba ngitsho labokuza amajekiseni. ELeBotswana laba ngamanye amazwe akuqala ukulobelana isivumelwano sohlelo lokuthola imithi yokwelapha i-COVID-19 kuleCOVAX ukuthi ithole amajekiseni azaphathisa abangamashumi amabili ekhulwini i-20%. Kodwa umongameli Masisi uthi kaboni le ndlela ingaphathisa masinya ongcono kuyukuboleka imali eWorld Bank kuthengwe amajekiseni alingene uZulu wonke oweBotswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Live Talk namhlanje sikhangela ukuqheliswa kwesikhathi se-COVID-19 lockdown elizweni ngamanye amaviki amabili. Ezinye izakhamizi zebulilima ePlumtree zidinga uncedo ngemva kokudilikelwa izindlu lokulahlekelwa izifuyo kulandela ukuna kwezulu eliningi kumalanga ambalwa edluleyo. Lokhu kwenzakala kuWard 8 eWana, njalo kwake kwaba lesehlakalo esifanayo ngesikhathi lesi eminyakeni edluleyo endaweni ezibalisa iNdolwane, Mbimba, Khame leMadlambozi. Eminye njalo imizi eduzane lemfula uManzi Amnyama, Thekwane leMayithengwe yadilika ngomnyaka odluleyo ngesizathu esifanayo. Uhulumende ubikwa esithi abantu bayinqaba ukukuthutha besiwe endaweni ezikhuphukileyo. Kodwa uMnumzana Trimo Mpofu, isakhamuzi sePlumtree njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC Alliance, uthi akucaci ukuthi abantu bengasiwa ngaphi.
Okwenzakala ukuthi abantu babevele beyakile before belemizi yabo. Ngithi izulu lonyaka line kakhulu, imizi eminingi ngani kuthiwa ifuna ukutota company izindlu ziyadilika lapha. Okwenzakala izindlu zidilika yikuthi abantu abantu ema-areas la they are underdeveloped ngesilokuthi ngesikhiwa masikhuluma abaningi bangkhona abalandlela zokuthi babengayakha izindlu ezingaqina kakhulu ukuthi azineke zimelane lezulu eliningi njengaleli linalo nyaka. Abantu bengela mandla afani nanalawo, izindlu ziwile. Izindlu ziwile kwenzakaleyo ukuthi akula nto esiyibonileyo senza i-government ukuthi bezame ukusiza labo bantu. Abantu bavele bazihluphekela ngoba le nto esikhuluma ngayo into esukela before khona ngale muva from 1980 esizofika namhlanje. Abantu bahlezi balokhu behlezi ezindlini ekuthiwa ngesindebele ebezokuthiwa ngamadumba, uzokuthiwa amadumba bekuyinto eyirawundi nje ekunjengomdaka lona ogidwa phansi umncane yafulelwa ngotshani. So izindlu zonke zenezo ziyawa, yinto eyenzakalayo.
Kodwa siyezwa ukuthi abanye bayala ukusuka nxa uhulumende sithi besiwe endaweni ezikhuphukileyo.
Hayi, abantu asikuthi ukuthi kume bayala. Abantu of course bazayala ngoba uhulumende lokho isikhathi asithetheyo from 1980 uzuzofika kathesi. Kona ma uzuzotshela umuntu kathesi ukuthi right since 1980 wena suka la, then ungelani ndawo oyamnika yona ukuthi ehlala kiyo uyabe uzabe ezamele yale ngoba ayeke ukutshela ukuthi suka la, then lapho kumele ekhona kakwazi suka lapha uye nga, yiko kumele sikukhangele. So into esizama ukuthi sikhulume ngayo la yikuthi uhulumende kazame ukuthi acacise into yakhe le yakhuluma ngayo, asho ukuthi umuntu usuka lapha esiya nga, ngoba nxa sokulomumo onje omubi ngale ndlela umuntu uyebemele esuke lapho akhona emzini wakhe, ngoba lona ngumuzi phela wona abantu abaningi ngumuzi.
Lowo uMnumzana Trimo Mpofu ohlala ePlumtree njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC Alliance sixoxelayo ekhona le ePlumtree.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Okwamanje ngesizwe abalaleli beStudio 7 ukuthi bathini embikweni abasithumezele yona ngenombolo ze WhatsApp ngomkhuhlane weCOVID-19.
Pili kama osimaito manyinyeza. Aya, kunzima madoda. Tunasavalwa lockdown ekhaya. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay health abantu bavayela abala ngijoni into yokudla abantu abalanto zokwenza hey ekhaya kuphilwa nzima kodwa hayi siyazama siphila labaneng siyazama siphila labaneng noma kunzima nje siya siphila labo balawa bajwayele anti vele abantu sebajwayele hey lati yakopa khonapho fanele ukope nxa ususe ekhaya fanele ukope ukwenza ekhaya kodwa nje hey kunzima ekhaya uyabona uthi hayi abantu isimo sibi ngeke ngathi ngiyadinga isichebo ukuthiwa kuse caravan lapha eCardle Park yo ngathola abantu benini impukani phezu kwenyama ngahle ngakhande ngakhalala ngaphenduka hayi kunzima Studio 7 madoda hayi kunzima komgodoyi kunzima
uthakazo omuhle hayi ke unjalo sikhuluma kakhulu sikhangele isimo sikhona kwamanje umkhuhlane we-COVID-19 esibhekane nakho kakhulu bakithi akulanto ebambekayo ngiyavakatshela nje nasezitolo into zonke sezikhuphuka yeyi khonapho-ke asazi ukuthi bakhuphulelo bani thina esingasebenziyo theni siyithatha ngabi imali kubuhlungu kutsho ukuthi yona vele imbuzi yomnyanga ikhala ilandela ikhanka unkulunkulu uzangenela sibe kanti komunye umnyaka siyabonga moveni ngwenya edaluka
okhulumayo umgcini dladla inkwele kutswana kodwa nizalwe emzola 27 kodwa sithi ukuvalelwa kwabantu mina ngibona kurayithi kakhulu ngokuthi umkhuhlane lowu uyamemetheka uyaphambili njalo uyabulala ngaba abantu bayalalela imithetho abayiphiwa yi-government yezimbabwe ngokuthi lo mkhuhlane zihlobo zami uyabulala kakhulu kodwa lapho mina engikhona hhayi lo mkhuhlane ungcono kakhulu endaweni yasebotswana ngokuthi siyakwanisa ukusebenza sibili kodwa uvunyela ukuthi ugqoke imaski
labo ngabanye abalaleli be-studio 7 abathumeze imilayezelo yabo kuwhatsapp kunombolo ethi 001-202-465-0318 lawe ulakho ukutsho umbono wakho ngokubona kusenzakala emangweni wakini kunombolo yinye uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo uVusa Mangena odume ngokuthi nguVim Music ecula ekobulawayo asizweni ixoxa lo Ezra Chisa Spanda weStudio 7
Vusa Mangena ulephimbo elihlabisayo elikhwabithwa ngabantu abaningi. Udume kakhulu ecula emabandleni ezokholo nguye esidumisa laye kuleviki.
Uvi qembu lami ibizwa lona lefuthe le TV Music and uvi angizikhethelanga ilibizwe ngaliphiwa ngama fans ami ebebengibiza ngalo nxa behlangana lami ongiperforma live on stage bengihlabela kakhulu enkonzweni ngathanda ukuhlabelela abantu bathanda umculo wami ngaqala ukuhlabela emichadweni lakumanye ama-events engangivizwa khona kwele into eyenza ngakhetha umculo we-gospel yindlu vele engizalelwe kuyo indlu yamakristu bowangezelela ngokuthi-ke mina vele ngingumkristu ozelwe kutsha
mina ngoxasha kuwe nkosi yami uma nginawe nkosi
Abaculi abaningi bawodudizathu nqaba lesiphiwe esikhulu kwezomculo. Uvi ngomunye wabo osacathulayo kodwa ucula ezingeni eliphezulu.
Well, Ivi Music qale ngo 2018 ukungena kwezomculo wegospel. Ngaqala ke urekhoda isingili yami okwakuthiwa Nkosi Bambi Sandla Sami. Engayibhala ke ngemva kokudlula ezimweni ezinzima ezangenza ngene emadolweni ngihlala ngikhala ngisithi Nkosi Bambi Sandla Sami. So yiyo yaba isingili yami yokuqala.
Kufanele uvi ukuthi acule ingoma ngalomkhuhlane we-COVID-19 osuqeda abantu njalo uledlade lakhe alikhuphayo elimnandi okwamagama.
Avame iwani ethi Nkosi Bambi Sandla Sami engayirelease ngo-2018 elezingoma ezingu-8 lama-single angu-3 Undlela featuring Qeqeshiwe Mtambo, Losabela engimenze ngo-2020, Losilwele futhi engimenze ngo-October eyingoma ke eye-corona hiya the last project yami.
Uvi uyatholakala enkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezebulenjini ezinjengabo Facebook, Twitter, Instagram lezinye ngegama lakhe elithi Vusa Mangena.
Ngenyinkatha amandla mayaphela bamnya
kusela ilizwi kubalalelisi ngakavali uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ukusisapota lokuphakamisa ke inama artist kakhulu esisaqalayo kungayisini vele akula lapha esingaya khona. Icela abalaleli bekwanisa ukuthi bethenga imusic yethu kuma online stores bekwazi ukuthenga ama CDs yethu besichase kakhulu siyaludinga kusizo lwabo.
Bese libasana kuhlelo Hosa Friday silomculo kobulawayo kondongazwela noVuso Mangena othuma ukuthi nguV Music yena ucula ingoma zokholo ngobunono obukhulu. Libe lampela sonto elithukela igama lomu eza Jesus Banda.
Lord, hear my cry. Trust in you, dear Lord, you are my strength, oh Lord, you're the pillar of my life, you are the master of my destiny, I trust in you.
Ngakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uhulumende namhla uqhelise ngamaviki amabili isikhathi sokuvalwa kwelizwe emzameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kuhlelo Woza Friday kuliviki sizwe umculi wengoma zokholo uVusa Mangena odume ngokuthi nguVim Music. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi libe lempela sonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.